Vatomana au vasvika padare vagere kumashure kwemotokari yemapurisa yakavhurika vamiswa pamberi pedare raMajor Street muHarare nhasi masikati vachipomerwa mhosva yekushandisa masimba avo zvisirizvo pakuburitsa kwavanonzi vakaita vamwe vasungwa vaviri vanoveve vamwe vari kupomerwa mhosva yekuronga zvokupidigura hurumende yavamugabe. Muchuchisi wenyaya iyi vaTimothy Makoni vaudza Daro kuti vatomana vakakonzeresa kuti mumwe wevanoshanda naye muhofisi mavo vaMichael Mugabe vanyore gwaro raiudza vanzi vanonzi vamurombedzi mumapepa asvitswa kudare vanove muchuchisi anomirira nharaunda yeHarare kuti vaburitse vasungwa vanoti vaSolomon Makumbe navaSilas Pfupa kuti vaburitswe mujeri kuti vagoitwa vafakazi panyaya yekuronga zvokubhomba kupurazi ravamugabe rekumazowe rinonzi Alpha and Omega kunochengetwa mombe dzemukaka. Zvichakadai, gweta ravatomana Advocate Tabani Mpofu vasvitsa chikumbiro chokuti vatomana vaburitswe muhusungwa mushure mekubhadhara mari yechibatiso. Asi muchuchisi wenyaya iyi aramba chikumbiro ichi achiti vatomana vanogona kuzovhiringidza kuferefetwa kwenyaya yavari kupomerwa. Mukuramba chikumbiro ichi, vaMakoni vashevedza mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi, Assistant Commissioner Tulani Ncube vanoshandira kuBulawayo vachiona nezvinoitika mudunhu reMatabeleland South kuti vazopa huchapupu mudare. VaNcube vati vatomana vafanire kupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo vari munhu anogona kutiza munyika kuti vasamire pamberi pedare pakati ariswa mhosva yavari kupomerwa. Vachibvunzurudzwa negweta ravatomana, vaNcube vabvuma kuti vakasunga vatomana vasina kuferefeta nyaya iyi zvakakwana sezvo vachiti vakasunga vatomana pamwe chete navaMichael Mugabe, asi vaMichael Mugabe vakazovaregedza mushure mekunge vavanyoresa rimwe gwaro reuchapupu. VaNcube vati pane vamwe vanhu vatanhatu vavachiri kuda kutaura navo vanoshanda muhofisi mavatomana vavasati vataura navo, saka nokudaro zvakakodzera kuti vatomana vagare muusungwa. VaMpofu vati zvataurwa navaNcube izvi hazvina musoro, vachiti kuzvidza unyanzvi hwedare, uye vati vatomana havaitombofanirwa kusungwa kubva pekutanga sezvo vaudza dare kuti bumbiro remitemo yenyika rinovapa masimba ekutora matanho avanoona akakodzera. Vaenderera mberi vachiti kusungwa kwakaitwa vatomana nemapurisa kunoratidzawo kupindira kwemapurisa munyaya dzokufambiswa kwebasa nehofisi yavatomana sezvo mapurisa achifanirwa kuudzwa zvekuita nehofisi yavatomana. Pataenda pamhepo, mutongi wedare vavakai Chikwekwe vanga vachiri mubishi kunyora mutongo pachikumbiro chavatomana chokuti vatongwe vachibva kumba. Zvichakadai, vasungwa vari kupomerwa mhosva yekuda kubhomba papurazi ravamugabe ava vamiswa zvakare pamberi pavaChikwekwe nhasi vachipomerwa mhosva itsva yekuronga zvokupidigura hurumende yavamugabe kana kuti treason, vachinzi vakasangana kasingapere pane imwe hotera muHarare vachironga zvokupidigura hurumende. Vasungwa ava vanoti vaOwen Kuchata, vaBoman Ngwenya pamwe navaMakumbe navaPfupa vanzi vakaomba bato rezvematongerwo enyika riri kudaidzwa kuti Zimbabwe People's Front rinonzi riri kutungamirirwa navaKuchata. Anga ari muchuchisi panyaya iyi vaMichael Reza vati vasungwa ava vakaenda kumapinga mudunhu reMashonaland West gore rapera kwavakanowana nzvimbo yavaizoda kudzidzisira vanhu zvechigandanga kuti vagobvisa mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe zvisiri pamutemo. VaReza vati vasungwa ava vanove masoja vakazoenda zvakare kumusha kwavamugabe kwazvimba muna zvita wegore rapera kwavaenda kunoongorora kuti zvinhu zvakamira sei kuti vagowana mabhombero. Vaenderera mberi vachiti vasungwa vana ava vakazobatwa musi wa22 mwedzi wapera vari papurazi pavamugabe kumazowe vane mabhomba 16 akagadzirwa nefetereza, zvipikiri nepeturu. Mutongi wedare ati dare rake harina masimba ekunzwa chikumbiro chekuti vasungwa ava vatongwe vachibva kudzimba dzavo, saka nokudaro avakumikidza kuti vanosvitsa chikumbiro ichi kudare repamusoro reHigh Court. Nyaya iyi yanzi ichadzoka kudare musi wa16 mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.